nhasi haile vomiting yatenge tanyanyana nayo yakatarisana nezvenyu chirwere cheTB kana kuti rurindi sezvo muchiziva kuti nekuda kwedambudziko ratinaro reHIV makeses eTB anoramba achiwanda uye iye zvinoizvi tiri kuona kuti vamwe vaakuita dambudziko reyatinoti MDR TB iya inonetsa kurapa iya asi dambudziko guru ratiri kuona kuti inyaya yediagnostics vamwe vazhinji vanononoka kubatwa icho chirwere cheTB chozowanikwa chatokomba saka musangano wanhasi wakanangana nenyaya yeTB kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kurwisana nedenda reTB uye kuona kuti takwanisa kurikunda kunyanyanyanya nyika dzekuafrica ndekuti ndiwo kune iya vanoti high burden kune dambudziko rakakura takatarisana nechirwere cheTB.
Munoona nyika yeZimbabwe nehurumende ichizotora here zvitsidzo zvamuri kubuda nazvo kumusangano uyu weUNGA?
Chikuru chatinenge tichitarisira kuutungamiri hweZimbabwe ndechekuti ngavasiyane netsika iya yekuti vatungamiri vakarwara vanokwira ndege kuenda kunorapwa kune dzimwe nyika. Takaona vamwe vatungamiri vakadzichinga pakushaikira kune dzimwe nyika nekuda kwekuti vanenge vachitiza zvipatara zvedu zvisina kumira zvakanaka. Saka isusu kurudziro yedu kuutungamiri ndeyekuti ngatigadzirisei utano hwedu hwemunyika uye zvinopa vanhu yatinoti confidence vakaona mapolitical leaders avo vachiti vakarwara zviya vanoenda kunorapwa kuGomo, vanoenda kunorapwa kuMpilo, kuKadoma hospital and so forth. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vave neconfidence nezvipatara zvavo. Takazoona zvakaitika munguva yeCovid apo mabhodha akanga avharwa. Covid yakazova yataiti equalizer, yataiti muenzaniso, yanga zenge tsatarise kuti uri mutungamiri nde taingoona nevakuru vacho vakasvikawo pakufa necovid iyoyo. Saka mabasa ezveutano ngaangogara agadzirirwa munhu wese.
Tombotarisa iwo musangano weUNGA, mungatimi wafamba sei wegore rino?
Musangano weUNGA wegore rino iri hauna kunyanya kutifadza nekuda kuti nyika dziri dzakanyanyisa kupfuma. Mukatarisa nyika yeBritain mukuru wacho haana kuuya, mukatarisa nyika yeChina mukuru wacho haana kuuya, mukatarisa nyika yeRussia mukuru wacho haana kuuya. Idzo dzinova ndidzo nyika dzine upfumi huri pamusoro, dzinova ndidzo nyika dzatinenge tichitarisira kuti dzinge dzichipawo rubetsero kunyika dzedu dzeAfrica.